Ini ndini Blessing Zulu ndichiti hey name sorry nao dzedu dzanasi China Gumiguru 6 2016. Muutungamiri wenyika va Robert Mugabe vanovhura zviri pamutemo chikamu chechina cheparamende yechisere panguva imwe cheteyo nhengo dzeparamende dzemapato anopikisa dzichinzi dziri kutumirwa mashoko erufu. Muutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe People First amai Joyce Mujuru vanobvuma kubhadhara vaGuy Watson Smith murimi wechichena wavakatorera purazi rake reAlmain muna 2001. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya nezvekuvhurwa kwedare reparamende nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vagari vekwachiyadzwa kumanikaland votyira utano hwavo zvichitevera guruva rinonzi riri kumbumurwa mumisha yavo nekambani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company. Muchirongwa cheLive Talk Women's Roundtable nhasi na8 PM tiri kutarisa nezvechirongwa cheUnited Nations cheHe for She, icho chinokurudzira kuti pave nemikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu yeVOA Shona nekudzvinya pakanzi like.